Nasi izuva rakavambwa musi wa25 May muna1963 nevatungamiri ana baba Julius Nyerere nana baba Kwame Nkrumah nevamwe. Vatungamiri vakagara pamwe chete vakataura kuti tinofanirwa kubatana seAfrica kuitira kuti kontinenti yedu ibudirire iwane upenyu hwakanaka.
Tichicherechedza zuva rakakosha iri, ikurudziro ipi yamuri kupawo kumhuri yeZimbabwe?
Saka inini ndinoda kuti nditi samuzvaro Dr. Thokozani Khupe, ndinoda kuti ndikurudzire maZimbabwenzi ese kuti ngatibatanei tive vanhu vamwe chete tivake nyika yedu kuitira kuti vanhu vewane bundutso. Toda kuti vanhu vese vewane mabasa, vanhu vewane chikafu, tiite zvipatara zvakanaka zvine madhokota nemishonga, vana vende kuzvikoro vodzidza voita magraduate vowana mabasa, vanhu vowana mvura yakachena. Toda kuti Zimbabwe idzokere iite Zimbabwe yatinoziva inzi bread basket of Africa, iite Zimbabwe yataiziva yanga ichinzi jewel of Africa. Toda kuti munhu wese awane upenyu hwakanaka. Asi izvozvo tinogona kuzviwana chete kana tikabatana semaZimbabwenzi. Ngatibatanei maZimbabwenzi akanaka tivake nyika yedu yakanaka kuitira kuti munhu wese awane upenyu hwakanaka. Rakuchingamidzai zuva ranhasi reAfrica Day.
Rimwe dingindira regore rino rakanangana nechirwere checoronavirus. Ndeipi kurudziro yamungapawo kunyika kuti ikwanise kurwisa chirwere ichi?
Ngatiitei zvinhu zvatinokurudzirwa kuti tiite. Tisaende mudzvimbo dzine vanhu vakawanda, tisabatane maoko, tigeze maoko nguva dzese kuitira kuti chirwere chisapararire. MaZimbabwenzi akanaka, ngatinamatei kuti kuwanikwe mushonga wekurapa chirwere checoronavirus. Asi ndoda kuti maZimbabwenzi akanaka, tirere zuva rakanaka nhasi, zuva reAfrica Day, ndatenda.